Nigeria, Ikubule, 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 Arfurandu, Gewangu, Tawi.
Tanzi. Richarda Matangale, Masporo Panti, Majetile. Maiva Ofarita, Maiva Song, One Mundi Landarita. Anzi, Anokunda Dunge, Muno Nyepa Mfunge. Okay, Bamwevano Champa, Ndaka Chikora, Shangundiri Kumba. Hey, Muno Tanga Kuva Pusha Mufamba Muchiti, Aywa Vano Tekunda. Namungura Meze,
Nabo,
Namungura Meze,
Nabo.
Nemumvura mese tinova kunda tovasiya tavaponda. Nemumvura mese
nabo.
Nemumvura mese
nabo.
Nemumvura mese tinova kunda tovasiya tavaponda. Vanozviziva vakadzi vavo vanotichiva. Vachizviti vanogona ngavarove iti.